manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 31 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takavandudzika zvikuru vazhinji tasingaziva kuti chii chinonzi business. Taingokungoti mukadzi ukarima madomasi ako waungopinda nawo muraini wakutotanga kutengesa muraini. Tisingaziva kuti matomatoes aya anototsvagirwa mabhaya anobhadhara.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kusimudzira madzimai. Vanyori vemabhuku vemunyika Titi Dangarembwa naGlorian Dlovu vari pakati pevanyori vasere vakapiwa mubairo weWinsome Pinault. Congress yeFIFA yotambira danho rekumisa Zimbabwe kukwikwidza nedzimwe nyika mushure mekupindira kwehurumende munyaya dzenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndovanga vari munyarikani pamusangano weYoung Women for Economic Development Business Convention waitirwa muHarare nhasi. Madzimai aya abva kumatunhu gumi emunyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vati vacharamba vachiisa mari yakawanda kubhanga remadzimai kuti vawane kwekunokwereta mari dzekutanga nekusimudzira mabhizimusi avo. Vati hurumende yavo yakaona kuti madzimai anodzorera zvikwereti zvichienzaniswa nevanhurume.
From the report I get, I'm told that over 90% of the loans given to women are paid. And only about 42% of the loans given to men are paid.
Ndinozwa kuti pazvikwereti zvatinopa madzimai zvikamu zvinodarika makumbi mapfumbamwe 90% zvinobhadharwa asi kuvarume zvikamu makumi mana nezviviri chete ndizvo zvinodzorera zvikwereti. Saka munhu akangwara anopa zvikwereti kune vanobhadhara.
Vakurudzirwawo madzimai kuti apinde mumaindastry yese vachiti vakatobatsira mamwe madzimai akaenda kwavari vachida kupiwawo nehurumende mabasa ekugadzira mugwagwa. Amai Lucia Manyisa vabva kuChimanimani kuManikaland vaudza Studio 7 kuti sangano reYoung Women for Economic Development rakavanyurira munhamo sezvo vakuita mabasa emaoko anovapa mari kusanganisira kupfuya mbudzi nehuku.
Tokuhodha tichitengesa zvekutoti maprojekt ehuku kuchengete mbudzi. Saka isiso kuti mabhengi atatorwa aya mawomens bengi tichaitoti titoexecutiswe pane mabhengi iwawo tikwanise tichatorawo mari tibatsirikwe pane zvatinenge tichide kuti tiite kuti chinhu chinonyanya kutitidzosere kumashure inyaya yemari. Income hatinaba semayouth but chirongwa ichi tichatotiendesawo mberi semayouth semakadzi echidoko.
Izvi zvatsigirwawo neumwe mudzimai abva kwaseke Tabeth Sougara uyo atikuburikidza nechirongwa chekusimudzira madzimai ichi vave kukwanisa kutengesa zvavanorima kumisika inovapa mari yakanaka.
Takavandudzika zvikuru vazhinji tasingaziva kuti chii chinonzi business. Taingokungoti mukadzi ukarima madomasi ako waungopinda nawo muraini wakutotanga kutengesa muraini. Tisingaziva kuti matomatoes aya anototsvagirwawo mabhaya anobhadhara zvine mari iri pamusoro. Saka kuyangwa
vandu zika kuzirati garden nyangu ndikari makaposha ni kama kadikidiki ndayaita mari yangu shinji
Motunga miri wesanga nore young women for economic development Mojare tatenda mavetera varumbi za mtunga miri wenyika vachiti urumende ya vamnanga kwa iri kugona kusimu zira mazimai kubudikiza nezirongwa jo upfumi jakasia nasiana kusanga nsira kuwa na mukano kuno kwereta mari kumabanga panyaye kusimu zira upfumi vamnanga kwa watu wanofazwa shukuru kuti kugadzirwa kwezvinhu munyika kwasimukira vachiti zvinhu zvakawanda zvotengeswa muzvitoro zvinhu zvinogadzirwa munyika vanoongorora nyaya dzezvoupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chingava chokwadi kuti zvinhu zvava kutengeswa muzvitoro zvinhu zvinogadzirwa muno asi vati dambudziko nderekuti zviri kudhura
dambudziko redu muZimbabwe harina kumboita rekugadzirwa zvinotokwanisa kudarika ipapo zvinokwanisa kutosvika kuma 80% asi nenyaya idzodzo dzekuti hatina magetsi akakwana zvinotidhurira kugadzira zvinhu tinozopedzisira tatora zvimwe zvinhu kunze kwenyika
Sangano re Young Women for Economic Development rakaparwa gore rapera nedonzvo rekusimudzira madzimai echidiki ari pasi pemakore makumana nemashanu kuti apindawo munyaya dzebudiriro nezvemabhizimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks inoti vanhu vanosvika makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vakaurayiwa nemhuka dzemusango gore rapera. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutauri weZimparks vatinashe farao vanoti pamusoro pevanhu vakafa gore rapera ava vamwe makumi manomwe kana kuti 70 vakakuvadzwa zvakaitisisa mugore rapera nemhuka dzemusango idzi.
Gore rapfuura ra 2021 takarasirwa nevanhu vanosvika iwo 68 vakatsikwa vamwe vakatsikwa nenzou vamwe vachiva nemakarwe vamwe vakatungwa nenyati vamwe vakatungwa vamwe vakaurayiwa neshumba nedzimwe mhuka dzakasiyana-siyana dzemumasango.
Vafarao vanoti mhuka dziri kunyanya kuuraya nekushungurudza vanhu inzou nemakarwe izvo zvakauraya nekukuvadza vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana.
Kurira kwedu tikuona sekuti mhuka dziri kunyanya kutishungurudza inzou nemakarwe nekuti mhuka mbiri idzi dzinokwanisa kunge dziri dzo dziri kuita kuti vanhu vangangosvika iwo makumi gumi nemapfumbamwe 90% kubva muzana ndovari kukwadzwa nemhuka idzi.
Vafarao vakurudzira vanhu vari pedyo nenzvimbo dzine mhuka kuti vasafambe nguva dzemanheru uye kuti vasaedze kudzinga mhuka dzakaita senzou munharaunda mavo pasina vashandi veZimParks.
Tinokurudzira zvevagari kuti ngavasiyane netsika yekunyanya kufamba usiku kunyanyanya kune mhuka dzakawanda nekuti mhuka dzedu dzakawanda dzinofamba usiku. Kumakarwe tinoti kuvagari pese pese pane mvura munofanira kungozvifungidzira iwewe kuti pane garwe ende zvingakwanisa kukukuvadza.
Vafarao vanoti pamusoro pekuurayiwa kwevanhu zvipfuwo nezvirimwa zvevanhu zviri kuparadzwa izvo zvinozoita kuti vashaye zvekudya. Imwe nzvimbo inedambudziko rekunetsana kwemhuka nevanhu inharaunda yeChipinge sematauriro emutungamiri wesangano rinomirira vagari veko replatform for youth and the community development
vaClaris Maduku.
Dambudziko remhuka iri riri kunyanya kuitika yatingati nhera Save along Save River yatinoti Save Conservancy kune vakawanda wanda vari kuchengeta mhuka ikoko asi mhuka idzi dzinenge dzichibuda kubva kumaconservancy wadzichiuya kudzimba dzevanhu and dambudziko iri rakakura. There is also Chipangai safari ndo iri kutry kuchengetedza mhuka idzi asi tingangoti kuhurukuro dzekuti vanhu nemhuka vagarisane dziri kuenderera mberi asi dzanisa kubuda. Pane hurongwa hwecampfire huri kuitwa hwatanga richibatsira nawo nenharaunda dzekwaChibuwe Maronga Musapingura neGoko Maunganidze kuitira kuti pachiita chirongwa chinenge chine hurumende mukati nemacommunities ekuti mhuka nevanhu zvogarisana sei nekuti zvipfuyo nezvirimwa zvakawanda zviri kukuwadzwa nekuda kwe mhuka idzi kunyanya ma elephants ma buffaloes ne ma lions ndo ari kwenya kuoneka munharaunda dzatiri kutaura nezvadzo muchipinge.
Imwe nhengo yeboka rinomirira vagari vekukariba recariba residence association vaedward ruparanganda vanoti vanhu vakawanda vari kuurayiwa nenzou masikati uye vashandi vezim parks vakashevedzwa vanononoka kuuya kuzoyamura.
But magets mazhinji ari kupisa masikati ati ukaodza veparks havauye time.
Uwanu hwevanhu vakafa ava hwakawedzera kubva pavanhu makumi matanhatu chete vakafa nevamwe makumi mashanu vakakuvara mugore ra2020. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Russia iyo yakati iri kubvisa mauto ayo ari kurwisa guta guru reUkraine reKiev inonzi nemuzinda wemauto yeAmerica wePentagon yabvisa zvikamu makumi maviri kubva muzana chete uye kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi pedyo neguta iri. Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzemuUkraine dzanga dziri muAmerica nezuro dzichitsvaga rutsigiro rwezvombo nezvimwe kuti nyika yavo ikwanise kurwisana neRussia. Nhaurirano dzekuedza kuunza runyararo muUkraine dziri kutarisirwa kuenderera mberi mangwana kuTurkey. Hondo iyi yakonzera kusagadzikana munyaya dzezveupfumi pasi rose sezvo Russia ichitengesa mafuta edzimotokari akawanda uye nyika mbiri idzi dzichirimawo gorosi rakawanda rinotengeswa pasi rose. Mukuziya nezvehondo iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party muZimbabwe, Dr. Uriah Izembe.
Bumbiro reUnited Nations rinonzi United Nations Charter rine mhiko yokuti pasi rino harichafi rakaita futi hondo sezvakaitika muhondo yokutanga yepasi rino nehondo yechipiri. Zvino maita mhiko yakadai zvekuti nyika dzose dziri nhengo yeUN dzinocherechedza mhiko iyoyi. Takaona kuti izvo kwapera makore makumi manomwe namanomwe boka reUN ravapo iri. Paita dambudziko pakati peUkraine neRussia. Zvino dambudziko iroro raifanira kugadziriswa sezvakatarwa muchapter 6 yebumbiro reUN irori iri. Chapter 6 inotibopereka muka pakati pedzinyika rinofanirwa kunzi rigadziriswe padare pasina kurwisana nezvombo zvehondo. Ndizvo kuti pasazoita hondo yapasi rino. Asi tinoona kuti bope iroro harina kugadziriswa saizvozvo. Tozoonazve kuti iko zvinhu zvatiri kureketa pano. Russia yakatora zvombo kubva yapinda kundopamba Ukraine nechisimba. Zvinova ndizvo zvakanganisa rugare rwapasi rino.
Munoona nhaurirano dziri kuitwa kuTurkey pari zvino dzichibatsira here kuitira kuti tione mave nerunyararo muUkraine, kunyange hazvo Russia iri kuramba ichibomba nyika iyi pari zvino, uyezve tichiona kuti iyo Ukraine yatuma nhumwa kuAmerica kuti dziende kunokumbirazve kuti zvirango zvakatemerwa Russia zviwedzerwe uyezve vakwanise kunge vachipiwa zvimwe zvombo zvekushandisa muhondo iyi.
Kana kwaida kupesana pamaonero ezvinhu muupenyu, kunyangwe vanhu kana kuti nyika dzikarwisana nezvombo, hazvipedzi dambudziko rokuti pave nomuono mumwe izvozvo. Panotozotoita kugara pasi padare vanhu votaurirana nepfungwa nomuromo kuti vadzokedzane vazova nomuono mumwe.
Mutungamiri webato reDemocratic Party muZimbabwe, Dr. Uriah Izembe, vari parunare muHarare naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Vanhu zana rezviuru nemakumi maviri nezviviri zvine makumi matanhatu nemumwe kana kuti 122,061 vakabayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga nezuro chete zvisati zvamboitika muzuva rimwe chete kubva zvakatanga kubayiwa vanhu nhomba gore rapera. Izvo zvinotevera chirongwa chehurumende chekuvhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabayiwe nhomba kutanga svondo rapera. Vana vane makore ari pakati pegumi nemaviri zvichikwira vari kubayiwawo nhomba iyi. vanhu vabai vanomba vave mamiriwe nemashanu nezana rezviuru nemakumi manomwe nemazana maviri nemakumi masere nevatatu kana kuti 5,171,283 vanhu zana nemakumi mana vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro uye munhu mumwe chete akafa nacho izvi zvasiya vafa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mana kana kuti 5,440 vanyori vemabhuku vemunyika Tsitsi Dangarembwa naGlorian Dlovu vari pakati pevanyori vasere vakapiwa mubayiro Winsam Pinnock vachiwana mari inosvika zana rezviuru nemakumi matanhatu nezvishanu zvemadhora kana kuti $165,000 zvichakadaro mumwe munyori wemabhuku anobva kuZimbabwe asi achishandira muguta reGaborone kuBotswana semudzidzisi wevana vakaremara amaisera Mude Mberengo vanoti chido chekuunza shanduko muupenyu hwevanhu ndicho chakaita kuti vatange kunyora mabhuku Chingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kune imwe nyika iri kure kure kwaive nomumwe murume nemukadzi wake. Saka rimwe zuva mukadzi akati izvo, ndoda kumboti timboshanyira vabereki vangu ndavasuwa. Zvikabva zvanzi nemurume hapana chakaipa, gadzirirai tigoenda mangwana. Saka vakagadzirira havo ndokumuka.
Amai Mberengo avo vakaberekerwa kuZhombe mudunhu reMidlands makore makumi mashanu nematanhatu apfuura vanoti chido chavo chekufadza vana nengano ndicho chakaita kuti vatange kunyora mabhuku vachikurudzirwawo nemukoma wemurume wavo pamwe nemurume wavo.
Ndingati ndiri munhu anofarira kutaura nyaya ngano, saka ndaifarira hangu kuzvizvo ndakagara nevana manheru ndovaudza nyaya dzakasiyana siyana kunyanya ngano. Saka baba mukuru vangu mukoma wemurume wangu akazoti madii kunyora mabhuku munotaura ngano dzinonakidza kwazvo. Handina kuzvisa hangu mumusoro nguva iyoyo. Asi ndakazongoti muna 2016 ndokufunga kuti zvaire wana bamukuru zviya, rega ndimbozviedza ndokunyora bhuku rangu rekutanga rechirungu.
Vanoti mabhuku avo maviri ekutanga anoti A Means to an End nerimwe rinonzi Such is Life akanyorwa nechirungu ndokutsikiswa nekambani yekuamerica ine mukurumbira mukutsikisa yeAmazon. Sezvo kuverenga kuchipa vanhu masimba, amai Mberengo avo vanova mudzidzisi pachikoro cheAono International Primary School muGaborone vaudza Studio 7 parunare kuti vakatangawo kunyora mabhuku nerurimi rwaamai kuitira kukurudzira madzimai nevamwe vanorarama muurombo.
Ndaida kuratidza kuti chero ukashungurudzwa sei haufaniri kurega kutevera zvinoita mwoyo wako. Saka madzimai aya aishungurudzwa aizoonekwa achibudirira mushure mekunge vazviudza kuti nani ndinoda kuitei.
Pari zvino amai Mberengo vanyora mabhuku matatu nerurimi rwechishona asi rimwe chete rinonzi Ndozi yanenzana handiro rakatsikiswa pari zvino. Amai Mberengo ava nevanasikana vana nevazukurusikana vaviri vanoti vanhu vazhinji kunyanya madzimai vanopererwa netariro kana vachirarama upenyu hwekunhonga svosve nemuromo vachiti shuviro yavo kuwana mabhuku ava achishandira upenyu hwevanhu ava. Imwe nyanzvi munyaya dzekunyorwa kwemabhuku yechishanda semutori wenhau muBotswana Muzvare George Kura vanoti bhuku rinonzi Ndozi yanenzara rinoburitsa pachena kuti nhamo yapfunya chisero munyika yave kupa kuti vakawanda vararame newaku mukwaku.
Ndinoti rungano urwu runotidzidzisa kuti nguva dzose tisati tatora matanho tinofanirwa kumbonzwisisa kuti nyaya iyi iri kufamba sei, uyezve tinzwisise kuti kana ndikaita zvakati nedzisiro yacho chii.
Amai Mberengo vanoti chishoo chavo kukurudzira vakawanda kuti vatange tsika yekuverenga mabhuku.
Paivepo nomumwe mukomana akazvarwa nemuswe, saka muswe wake waikura uye paanenge achikura iwo uchikurawo. Saka
ndapambirira Studio 7 ndiri muFrancis Town muBotswana ndini Shingirai Madondo.
Angasvika zera rokuda kuroora vasikana hapana aida chekuita naye, saka zvakamushungurudza zvakanyanya nokubva.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTunisia vakaita Said nezuro vakadzinga nhengo dzedare ravo reparamende dzose mushure mekunge nhengo dzinopikisa dzeIslamist Party dzati dziri kuda kubvisa masimba akawandisa avakazvipa ekutungamira. Chitiko ichi chiri kushorwa zvikuru chichinzi chinodzosera kumashure utongi hwejekerere. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kukurudzira nhengo dzematare avo eparamende kuti dzitambire bhajeti ravo remari inosvika mabhiriyoni mashanu yekurwisa denda recovid-19. Imwe mari iyi yakanangana nekubatsira nyika dzichiri kubudirira. VaBiden avo vakabayiwa nhomba yavo yechina kana kuti booster nechipiri vakati izvi zvikasaitwa pasi rose rinogona kutanga kusangana zvakare nematambudziko anokonzerwa nechirwere ichi. Mune dzimwe sarudzo dzekutsiva zvigaro zvakasara zvisina vanhu zvichitevera kushaya pamwe nekudzingwa kwedzimwe nhengo dzeparamende nemakanzuru dzakapinda dziri pasi pemapato eMDC Alliance neZANU-PF. Dzimwe sarudzo dzinonzi dzinogona kuitwa zvakare chero nguva zvichitevera kudzingwa zvakare kwedzimwe nhengo dzemakanzuru nebato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Ngonzora pamwe nebato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP. Mukutanga kwesvondo rino, MDCT yakadzinga nhengo dzemakanzuru 16 kana kuti 16 mumatunhu masere emunyika dzichipomerwa mhosva yekudyidzana nebato reCitizens Coalition for Change. Kuchitiwo bato rePDP rakadzingawo kanzura weward 17 muHarare vaJacob Mafume vanga vari zvakare meya weHarare vachipomerwa mhosva imwe cheteyo, izvo zvakazoita kuti vabviswe kubva pachigaro chameya weHarare negurukutaro zvekutongwa kwematunhu vaJulai. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti Zimbabwe yaita dambudziko rekungopinzwa musarudzo dzavanoti dziri kudya mari inofanirwa kunge ichibatsira mubudiriro enyika. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti izvi zviri kutambisa mari yenyika nekuitisa sarudzo dzinongozodzora vacho vanenge vambodzingwa muzvigaro zvavo. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vamasimba mavhaza vanoti mapato ari kudzinga nhengo dzaanoti dzinenge dzatsautsira ari kungoshandisa mutemo mukuita izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi tatanga nekubvunza vamaguhu kuti vanoti kudii nezviri kuramba zvichiitwa nemapato ari kudzinga nhengo dzavo.
Zvinongoratidza kuti politics dzedu mahumbwe ende runyoro rwevanhu tichitarisa sarudzo dzavanenge vaita kuburikidza nekuvhota kwavo hazvichakosheswiba. Tichitarisa nhamba yemaMP nemacouncillors vakaitwa recalled navamunzura zvinotionesa kuti sarudzo yemuna 2018 haisi kuremekedzwa neparlamendi, haisi kuremekedzwa nematare edzimhosva ende vamunzura vari kupiwa simba ravasina rekuvhiringidza nekuzvisira vanhu inzwi ravo ravakataura through the ballots. Saka zvinhu zvinosiririsa kuti nyika yedu iri kuramba ichidzoka kumashure. Taifunga kuti 2018 was beginning yenew constitutional dispensation yekuti taakuenda mberi tichiremekedza zvinhu zvevanhu kuburikidza nekuvhota kwavo. Asi tiri kuonesa kuti mavhoti evanhu haana basa. Vamunzura vane simba kudarika mamiriyoni nemamiriyoni emazimbabwens vanenge vakavhota kuti uyu ndiye kansela, uyu ndiye meya, uyu ndiye MP watada. Zviri kurivheswa navaDouglas Ngonzora.
Dr. Mavhaza, zvii zvamungataura pamusoro pematanha nezvataurwa navamaguhu?
Chekutanga ndandigosangana ndichiti vamaguhu pane padikidiki pavarasika. Zvinoitika muzimbabwe zvekuti munhu anosarudzwa nekuda kwebato raanenge akamiririra. Kana usina bato rawakamiririra unotaura wega kuti handina bato randakamiririra, saka unosarudzwa uri independent. Saka zvatirani zvokuti pakaitwa sarudzo ya2018 vanhu vakasarudzwa vari bato ravanga vakamiririra. Saka kana vabuda mubato iroro mutemo unotaura kuti ngavabva vabviswa nekuti hapachisina unhu wavakamiririra. Kana vari kuda kuti varambe vakamirira vanhu vanotsvaga kusarudzwa nekuda kwebato itsva ravanenge vavakapinda mariri. Ndomutemo. Zvingangova zvinosoresa, zvingangova zvinorwadza, asi ndiwo mutemo tinonzi demokrasi kana kuti kuta ruzhinji kutedzera mitemo yakabvumiranwa munyika imomo munyika medu nebumiro yemutemo yenyika yedu unotaura kuti kana ukabuda bato ranga uri unobva wasiya zvese zvawakawana kupata ikoko oita zvebato rako itsva saka vamakuhwe havasi kunzwisisa vamwe vari kushora matare nehurumende nekuti vamunzira kupiwa mazimba aiwa vamunzira vari kushandisa mutemo hatingati zvakaipa zvakanaka asi vari kutedza mutemo chinodiwa kutedza mutemo
vamakuhwe pindirai tinzwi
chekutanga vataura pamusoro penyaya dzematare vamunzora vakatanga kurwira zita rekuti MDC ndokupa vanzi torai vakati zvekare ndaakuda futi zita rekuti MDC alliance ndokupa vanzi torai iko zvino izvi vakachiitwa sarudzo ndokubva vadyiwa musi waanaunzwa maresults ndo musi waakuita recalling ndinofunga kuti ndo mapin killers avakanwa ekuti ndinofanira kuvaratidza kuti ndichiriko saka ndaakuita recall musi wandiri kunzi handina kuwana kana 0.1% yevhoti pamaby elections iwavo totoisawo zvekare nyaya yekuti sekutaura kwaita dr mavaza inyaya yechisvinhu haisi nyaya yekuda kugadzirisa nyika sezvavari kutaura vamunzura kuti vari kukurudzira dialogue but inyaya yekuda kurwadzisa kuti varatidze kuti ndo vane masimba asi tirikutarisawo zvekare kuti zimbabwe yatambura hama dzavo apa iko zvino izvi mabai elections akaitwa mamiriyoni nemamiriyoni yemari yakashandiswa for useless election vazhinji vacho vakangodzoka vanga vabuditswa navamunzura asi tirikutarisa kuti tine zvipatara zvisina mishonga vanhu vari kufa nezvirwere zvinorapika
dr mavhaza pindurai tinzwe hanzi hurumende iri kurasa mari nemabai elections asina basai munoti
chekutanga baba vamaguhu mukatarisa mari inenge iri kuita basa resarudzo inenge yakaiswa parutiri kuva mari yesarudzo haukwanisi kutora mari yesarudzo kuendesa kuchipatara kana kubhazi kana kupi bhajeti kana riripo regore roro rinoramba riripo mari yesarudzo yakaiswa parutiri yesarudzo ikasashandiswa gore roro inoitwa keri fuwani kugore rinouya saka hapana mari yatambiswa nekuti yagara yakatogadzirirwa kuita basa iroro chinoratidza kuti tava kuzvitonga kuzere chinoratidza kuti tava neyatinoti dhemokrasi ndochekubvumidza vanhu kusarudza munhu wavanoda
vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano pf vasimba mavhaza vari parunare kubritain nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunare muharare nestudio 7 munhau dzemitambo congress yefifa ichitungamirwa nemutungamiri wesangano renhabvu iri vagianni infantino yavhota nhasi ikatambira kumbomiswa kwekuve nhengwe kwezimbabwe nekenya idzo dzine hurumende dziri kupomerwa mhosva yekupindira munyaya dzenhabvu musangano uyu waitirwa kudoha kuqatar uye mutungamiri wezifa akamiswa basa vafelton kamambo vakanyimwa mukana wekuenda kumakwikwi aya nematare edzimhosva ayo akaramba kuvapa gwaro ravo rekufambisa riri mumaoko ematare sechibatiso pamhosva dzavari kupomerwa nesrc dzekusafambisa basa nemazvo fifa haitenderi kuti masangano akaita sesrc inova bandiko rehurumende apindire munyaya dzenhabvu izvi zvinoreva kuti zvikwata zvose zvenhabvu zvemunyika zvevanhurume nemadzimai hazvichakwanisi kukwikwidzana nedzimwe nyika sachigaro vesrc vagerald mlotwa vagara havo vachiti havatirimuki nedanho refifa chirongwa chewomen's round table chatinotaura nezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo na8pm nhasi tiri kutaura nezvakabuda musarudzo dzakabva kuitwa dzemaby elections kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp namba dzinoti 001202465038 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumire ku Studio 7 at voenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voenews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela njengabule enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 31 Mbindi 2022 President Jeremiah endabeni zethu lamhlanje
yathokozisa ukuza ukuthi iRedza Jeras office izaqhubeka igene endaweni ezijine ukuba na abantu benelisona bathole ingwalo zomphathi namabesetifikeli nama ID sasicela abantu abakunanzela ukuthi nandithuba elihlele ukubana ongelayo isesetifiketi kahamba ayithatha ongelayo ID ayithatha especially bantu nabatsha
uhlangothi olubona ngokubhalisa abantu ukuthola izithupha olukaregistrar general lubika ngokusungula uhlelo lokuthathisa abantu izithupha kusukela kusasa mhlaka 1 Mabasa
bajesu shinendala ekuthi nangaso kuqunywa amandla ethu sananze ukuthi vele izibhangi zazikhona bakhanisa ziphume justice amanye ama-ofisi aphezulu kungasho ukuthi asikwazi ukuthonisa hhayi siyakwazi njalo ma usibiziwe endlini enjengaliyani zabambanana ngoba yibona yinhle nalo umkosi ufunane yasiqhubeka ukuthi senze into ezenjani ezinhle
undunangwenyama fuyane wasematobo emathebeleland south uvule okusemthethweni isakhiwo sedale lenkundla yesigaba sakhe emaphisa emaboleni izolo umongameli Vladimir Zelensky wele-Ukraine usekhalaze njalo ukuthi athole olunye usizo kwelemelika kumpi elokhu eqhubeka elizweni lakhe esithi elerussia alihlehleli muva njengokwethembisa kwalo zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo samukelwe ngenjabulo ngumzulu wakobulawayo isaziso sokuthi uhlangothi olubona ngokubhalisa abantu ukuthola izithupha olukaregistrar general uzasungula uhlelo lokuthathisa abantu izithupha kusukela mhlaka 1 Mabasa kusasa ubathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo
uhlelo lokuthathisa abantu izithupha lukhangelelwe ukuqhutshwa kwenyanga eziyisithupha i6 kuqala ngenyanga ezayo kaMabasa luphethwa ngumpandula lonyaka. Kulamaqembu amathathu azabe ebhoda kobulawayo ephathisa uZulu ukuthola incwadi zokuzalwa kanye lezithupha. Iningi lithi lokhu kuzanceda ukuthi benelise njalo ukuthola ithuba lokubhalisela ukuvota. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association, ukhuthaza izakhamuzi ukuthi zingadlalisi ithuba lokuthatha izithupha leli ikakhulu abasakhulayo.
Kuyathokozisa ukuza ukuthi iRedza Jeras office izaqhubeka ingene endaweni ezijine ukuba na abantu benelisona bathole ingwalo zokuhambisa amabirth certificates nama ID. Sasicela ukuthi abantu abakunanzela ukuthi nandithuba elihlele ukubana ongelayo ibirth certificate kahamba ayithatha ongelayo ID ayithatha especially abantu nabatsha. Nandithuba osethethe masingasiqeda angazathatha i-ID yakagijini futhi ahlangene khonaphana kuze kuba nathole ukurejista amavoti kuzasincedisa njengesizwe khonoko.
Unkosikazi Gertrude Chuma, umhlali wakobulawayo eNtumbane, uthe bebevele bethwele nzima ukuvukela komsitheli ukuyabhalisela ukuthola izithupha.
Kuyinto enhle kakhulu nxa abathathisa izithupha lamabhethi sebezabe bebhoda bethathisa ndawo ngandawo ngoba izithupha namabhethi kuvele kuyililungelo labantu. Ade bethwala nzima abantu bezama ukuyathathisa abantwana namabhethi bezama lokuthatha izithupha. So nxa uhulumende sesithi bebhode bethathisa abantu izithupha kuhle kakhulu abantu abasela kuthwala nzima njengokuthi ade bethwala nzima njani.
Umnumzana Sebenzile Xaba, omunye umhlali wakobulawayo emzini wekhumalo, uthi indwendwe ebezikomsitheli sezizaphunguka.
uhlelo lukahulumende lokuthathisa ama-ID lama-birth certificate lolu oluzayenziwa ekuqaliseni kuka-April for 6 months ngibona kuluhlelo oluhle kakhulu ngoba luzancedisa abantu abaningi abahlezi belenkinga ukuthi bethole ama-ID lama-birth certificate ungakhangela kumsitheli kuhlezi kugcwele ama-queues sokuzabancedisa bethole ama-ID zabo ngibona kuyinto enhle kakhulu.
Unkosikazi Patience Sibanda ovela kunhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Democracy Institute uthi induna labo sobhuku kufanele bencedise abantu abahlaselwa egukhurahundi ukuthatha izithupha.
Ngathi udaba lolu lubuye kahle ngokuthi lukhuthaze abantu ukuthi beyithatha izithupha benelise ukurejista. So lokhu ma sekukhangele kusuke kube ludubo kulabo especially aba-affectwa yi-ground. Kuqakathekile ukuthi ama-traditional leaders ukuthi labo bengenele khona lapho bencedise abantu bekhulumele abantu ukuze beneliswe ukuthi bethathe izithupha.
Kunyanga kaMabasa amaqembu athathisa izithupha abikwa ezabhoda endaweni ezilandelayo. Kundawo eyodwa bazachitha insuku ezimbili belapho kusasa mhlaka 1 Mabasa bazabe besesikolweni eseMilton Junior eManondwane Primary leNtumbane Hall. Kuthi mhlaka 3 Mabasa bazabe besesikolo seInkanyezi Primary, Mtshane Primary, iTenzin Primary. Mhlaka 5 Mabasa bazabe beseFounders High, iNgwegwe Primary leBeitel. Kuthi mhlaka 7 bazabe beseMazwi Primary, iMinyela Hall leSalage City Hall. Kuthi mhlaka 7 bazabe beseMazwi Primary, iMinyela Hall leLarge City Hall. Mhlaka 9 Mabasa bazabe beseMcDonald Hall phelandaba hall kanye lesikolo seFusi. Mhlaka 11 bazabe besesikolo seMakhandeni Secondary, iNkulumane Hall leUBidlo Primary. NgoMabasa 13 bazabe beseMahatshula Primary, isenza ngakhona Primary leHelem Primary. Kuthi mhlaka 15 bazabe beseMagwegwe Hall, iRobert Sinyoka Primary leHenry Law Primary. Kuthi mhlaka 17 bazabe beseWaterford Primary, iQueen Elizabeth Primary leMahlathini Primary. KuMabasa 19 bazabe beseVulindlela Primary, isizinda Hall leStanley Hall. Mhlaka 21 bazabe beseKhumalo Primary, iMvoqo Primary leMpophoma Hall. Ngo-23 Mabasa bazabe beseMachobana Hall, amaVeni Primary leLokview Primary. Kuthi mhlaka 25 bazabe beseThomas Radland Primary, iNketa High leNyamande Primary. Kuthi-ke mhlaka 27 bazabe beseNtabeni Primary, iMgiqika Primary leMasiye Phambili Primary. Bese begqiba uMabasa mhlaka 29 beseMurray Primary, iNgwenyama Primary leMachayiskova Primary. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Unduna Ngwenyama Fuyane waseMatobo eMathebeleland South uvule okusemthethweni isakhiwo sedalela inkundla yesigaba sakhe emaphisa emaboleni izolo emcimbini ongenwe ngabaningi abagoqela ezinye induna zeMandebeleni owenziwe kulandelwa isiko leMandebeleni. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba esemaboleni eKhezi.
Bekungabizwa ozwayo emaboleni ngesikhathi kuvulwa okusemthethweni isakhiwo esilenkundla yenduna uFuyane, abantu begiya behaya kuhlatshelelwa ezesintu okuthokozise wonke umuntu obeze kulo umthimba. Ekhuluma kulumbuthano unduna uFuyane ubonge bonke abancedise ekwenzeni lolu hlelo luphumelele. Unduna uJongilizwe Machazi Mafala weNkabazwe nguye ovule inkundla wacela ukuba akhulunyelwe ngunduna nyanga zonke.
Madisushinendala ekuthi nangaso kuqunywa amandla ethu sananza ukuthi vele izigangi zazikhona bakhanyisa ziphume ijustice amanye ama-ofisa aphezulu kungasho ukuthi asikwazi ukuhlonisa. Hayi, siyakwazi nanoma usiphiziwe endlini enjengaliyani sahambanyana ngoba ibona yinhle nalo unkosi uFuyane uyasiqhiba ukuthi senze into ezinjani ezinhle. Asikuthi awuzonda thina kuthiwa nxa silabantu sihlonisa
sidala ukuthi abantu bahlale ngokuthula.
Umlisa uLucas Moyo okhokhela esigodini ngaphansi kwanduna uFuyane uthi babehlala phansi manje sebezahlala ezihlalweni.
Ithokozo okukhulu sibili mthangami ngoba basihlala phansi sihlala phezu kwamatshe sidatshukela ngamabhulugwe. Hayi kathi sisazama kathi sesihlala phezu kwezitulo abantu bethu babona umbono lathi sabancedisa sakhipha izimali zakhipha imali.
Usomabhizimusi weMaphisa uMnumzana Nkosilathi Dube ngomunye wabakade besemkhosini weMaphisa wayizolo.
Njengoba kuzile ukuthi sancedisa kakhulu ekwakhiweni, kuyukuthi-ke sibona kubalulekile ukuthi sibe le-court enjani. So kuyasithokozisa kakhulu ukuthi uhlelo lwakhona lusekhona.
Ipholisa lenkambeni yeMaphisa elingenela umcimbi u-Assistant Inspector Michael Manyeza uthi uyajabula ngokuvulwa kwenkundla le.
Indlela engabe ndifuna ukuthi silungise ngayo kukhululekani ukuthi libuye sincedisane nini. Ama-issues of concern to us kulama-cases awe-rebi asisiba maningi kakhulu awe-sofeti eMaphisa. So sicela ukuthi izakhamuzi zonke nenkokeli zonke ezikhona lapha abakuleli bonke abakhona lapha basincedise ukuthi silwisane lama-cases awo.
Endulo izinduna zazithethela amacala azo endaweni ezingela zindlu okokuthi abantu babetshiswa lilanga benethwa lizulu ngezinye izikhathi njalo behlala phansi. Ngakho ke ukuba lesakhiwo senkundla kujabulise inengi. Indlu eyayikhona kuqala eyakhiwe ngabamhlophe ngo-1975 ukuba ibe yinkundla yadilizwa libutho leZandla ngo-1984 layo isivuselelwe isizasebenza njengehofisi lendlu yokugqokela unduna Fuyane. Umcimbi wayizolo ungenwe ngunduna Mathema unyanga zonke, uHobhodo, uSigola, uMafala nomongameli wezaphu uMnumzana Sibangilizwe Nkomo lezinye inkokheli zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngisemabonyane eKhezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Volodymyr Zelensky wele-Ukraine usekhalaze njalo ukubana athole olunye usizo kule Melika kumpi elokhu iqhubeka elizweni lakhe esithi ele-Russia alihlehleli emuva njengokwethembisa kwalo ngoba lilokhu lihlasela ngamandla. Iziphathamandla zele-Ukraine zethekelele emle Melika izolo lapho ezithe kudingakala ezinye izikhali, imali kanye lokuthi elemeleka lethese ele-Russia ezinye njalo izijeziso ezilukhuni kungenxa yale impi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele uMnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umbuzo omunye okufanele siwubuze ukuthi kambe ngabe iRussia sezifezekisile na inhloso zayo ngalempi eyiqalile e-Ukraine. Esikubonayo ukuthi iRussia ayikazifezi inhloso zayo, ukusho ukuthi sizakhumbula futhi ukuthi phela nengxoxweni uma kuxoxwa kufanele ukuthi kube khona ingcindezi omunye oyifakayo kulezo ngxoxo. Esikubonayo manje ukuthi iRussia ifaka ingcindezi okwenzela ukuthi kulezo ngxoxo uma zixoxwa ithole kakhulu kulokhu yona ekufunayo ukuthi kuthole ngalempi eyiqalile Ukraine. Yikho nje sizabona iRussia ilokhe iphake njalo impi futhi ungathi iza ngamandla ngoba kukhona baseduze nakhona kade beshizola ukuthi lokho kungathi ukuhlehla kweRussia akusikho ukuhlehla nje kuyukuhlehla kwenqama, ukuthi ukuhlehla kwenqama yokuthatha amandla. Isizawuza iRussia ngamasosha amasha asesenomfutho ngezikhali ezintsha ebekade ingakazisebenzisi. Lokho abathile abaseduzane nempi bake bakuthinta izolo.
Singayibona elemelika linikeza ele-Ukraine uncedo lolo eliludingayo.
Uma ke sibheka ngalesicelo esifakileyo kwele Melika esifakwa nguZelensky upresident waseUkraine eyokucela usizo olwengezelelekileyo. Ingcindezi siyayibona ukuthi iyaqala ukukhula kwabathile khona eMelika abaphikisana nokuthi abaphikisana nayo lempi ngoba kubona bonke abaseMelika abaxhasa iUkraine. Siyabona ke futhi ukuthi iMelika isithanda ukuyifaka ipolitiki yayo ngaphakathi phakathi kwama democrats nama republicans. Ngalokho ke sokungathi kuthanda ukufaka ingcindezi kuBiden ukuthi enze njani. Kukhona yebo asengazama ukukwenza kodwa ke ingcindezi ekhaya isiyakhula nakuye uBiden. Okufanele ukuthi lento ethi noma yenza enze ngokukhulu kunanzelela ngoba phela ukhetho nakhona eAmerica luyasondela. Abathile abaphikisana naye sebezathatha yonke lento yalempi bayisebenzise ekulweni ukhetho kodwa ke iRussia eyona umphaki wempi asikayiboni ukuthi izohlehla njalo futhi sikhumbuleke phela ukuthi kusese kusha kakhulu nalama sanctions unsinyo lolo abalufakayo alukazweli kakhulu kuRussia nabantu bakhona ngakho ke iRussia ibuke kungathi senawo amandla nomfutho ukuthi sengaqhubeka iye phambili ukuze ithole izimfuno zayo ezitholayo ngenhloso yokuqala lempi.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe limuzwe uxoxa lapho icingweni losithandekile Mhlanga we Studio 7. Ibandla le-People's Democratic Party selixotshise kukansili yakobulawayo umnumzana Arnold Batsirayi owangena kukansili kwacaphuka abantu abaningi ababesithi kazami ngitsho lakancane ukukhuluma ulimi lwabantu abahlala edolobheni leli. Ugatsha lwembuso yezabelo namhla lulobele ubatsirayi incwadi lumazisa ukubana ibandla lakhe kalisafuni ukuba abe ngumeli kawadi 24. Ibandla le-MTCT lalo lisanda kuxotshisa amanye njalo amakhansila endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lisithi kabalandeli imileyo yalo. Amabandla la yiwo njalo axotshisa amalunga edale lephalamende lamakhansila amaningi emadolobheni lemaphandleni esithi adlelana lebandla le-MTC Alliance elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Abanye abasanda kuxotshiswa okwamanje abagoqela uBatsirayi bacatshangelwa ukuba nasebengene kubandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, elikhokhelwa nguChamisa, eliyilo elivotelwe ngabantu abaningi kukhetho lwama-by-elections olusanda kwenziwa ngempelasinto edluleyo. Uhlaziya udaba lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo endaweni lonkosazana Kathy Webebe olandela ezombusazwe.
Lokhu yikudelela nje abantu lokudlala abantu abadinga imisebenzi abadinga support these different parties as abo Monzora and and kule history khona mawubuya kuqala khona phana ukufa kwaTsvangirai abanye beqila bengasebenzisa iconstitution ukuthi kungene umuntu onguye ofanele. Wonke umuntu nje wasezitshela ukuthi akuvele kuyadlalwa la kuyaliwa nomunye nomunye uzidingela ilokhu yana ilokhu yana yakhe amandla akhe. So kuyadlalwa nje and kubuhlungu but ekugcineni angithi khona next year bazobuya babuyele futhi balungiseke manje njengoba sebebelonga to different parties.
Maphepha wena ubona njani uMaphepha siyawazi umuntu ogijimisa ezombusazwe?
It's a vicious cycle. Into eziphindaphindayo babadube bayaxotshana bebizane bejoyinane siyabona the same Maphepha oxotsha abantu nguye futhi osesiyajoyina kwena laba abaxothayo kusamdlalo but okusalayo okuhlungu ukuthi at the expense of amavoters, ordinary people, you betray abantu abayibo ababavotelayo.
Ubaba Ndlovu, khonokho kusenzakala, siyabona ukuthi abanye amabandla aphikisayo ukuthi kumele kube lo manyano wezithi nxabe siya kukhetho oluzayo engxeba angasebenza ndawonye. Bayasebenza ndawonye njani kule nyakanyaka le?
Laba bayenza into ezimangalisayo laba ngoba mina ngokubona kwami balushwana abavele bebhekele ukulungisa ilizwe for abantu. So uzathola ukuthi ababesilo kakhulu ndilo kuyambona nje makhupe manje sesimbona ngaphe kubo chamisi bona bahlala phansi bakhumisana umlodi mase bedinga into yabo akusonto enzima kiwo. So loba kanjani kungenzeka next year futhi mangaluthola uMonzora esesebenza labo chamisa ngoba bakufunayo manje njengoba manje wabona kumangalisanga ukuthi umgabe agcine sesithi uyavotela uchamisa yena wayefungiwe wazwafunga ngobuya nehandi ukuthi ngeke kwenzakale lokho noma kanjani. So laba bayenza nje noma yini akumangalisi kudlela kuphela kuyenza ngale Zimbabwe.
Maphepho wonobona njani?
Kule this saying ethi two men cannot walk together unless they are in agreement. Amabandla lawa in the first place avele afuna okuthiyeneyo and into yeZimbabwe kumele siyinanzelele ukuthi ipolitiki yeZimbabwe yeshukile ndijana kwezinye kwa lamanye amazwe. Kule ndaba yepolitiki then there is the tribal issue also whereby kulabanye abantu abakhoza iconfusion maybe ungathakhangela khona ku-MDC uthole ukuthi lapho kwakumele kungene khona uMakhuphe kwethula i-constitution kwangabi indaba zalutho lapho kwakumele kungene khona uphelekezela Mphoko kwaba le ngxabangxoza. So into yangibona because i-political and tribal kube nzima ukuthi abantu betholane for a common purpose khona lapho ke. So kunzima vele ukuthi kungasetshenzwa together for a common purpose ngoba vele asivumelani politically and tribal.
So nxa kunjalo Ndlovu, so izanu phela iyade ibalahlele kathana ngoba khona zani izanu yena
ebalaphula nje
ehe kuqhubeka ba
ihleli bahleka futhi ihleli balabhuli bahleka ubona umthwangwe bahleke ethi laba bahlala besilwa mabe siya ku Congress womunye nomunye ubhekele ukuthi uyafike siba ngupresident. So opposition Pepsi abantu bangaqala manje ucabanga kahle impela yiwe danisa ukwedlula kwenziwa izano ngoba wonke umuntu uyafisa ukuthi lizwe likhululwe lifakwe ekubuyiseni kwa wonke umuntu democracy. Kodwa hey laba bantu abaphambili mhlawumbe yikho lokho nje ukuthi akulampi njengoba kuqala kuthatha ilizwe kwakulempi umuntu wayengena ezimisele ukuthi le mpilo yakhe ingalahleka. Manje ukudlala nje kudlala emahoteleni kudlala amarali gokwe kunzima kushawa amasudu tawa kovi kama flash abantu besempini kwakungasonto yokudlala manje sebedlala ngakho nje
ye pho manje mabhebhe kumele kwenziweni usiyakukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo njengoba abantu laba ngani ababoni ukuthi ungasebenza ndawoni ungazwani
mina kusiya phambili mboni ngani okuyikhona okumele kwenziwe. Sekumele abantu mina ngizathanda ukukhuluma kakhulu ngathi thina ngapha komthwakazi mboni ngani nje kumele sithihane lo mdlalo weMpumalanga ngoba sikule ingxake nje kusukela 1963 abantu beMpumalanga bevele beqala imidlalo yabo lengelamsilala ekhanda but ngenxa yokuthi thina we are the most marginalized, the most affected siyayifuna inkululeko. I think kumele we must find each other on that aspect ukuthi thina at least sisase le genuinity ekufuneni kwethu independence kungoba singama victims. So I think kumele thina sodwa siqoqane sipheswe our own independence ngoba vele iZimbabwe le mathebelele there are two different states. So kunzima ukuthi sisebenza together for the purpose ekubanjaneni khonapho uzathola ukuthi starting vele from 1980 nakho akuzani ukuthi kubanjani sihlezi singabo number 2 sibe less influential uthola ukuthi it's at the expense of marginalized people. So I think kumele thina sodwa sikwazi ukuzixazulula kulaba nabantu
ye nazo indaba khonapho ke baba Ndlovu
bekukuhle kusetshenzwa kulelizwe li 1 ideally khonapho kulelizwe li 1 kuyafunakala ukuthi kube le element ye decentralization zambu wadinga lamabala ngesindebele yamjulu khona ongangisiza ukuthi kube lesibanga lelibanga elithize libe lizibhekela indawo yalo njengoba nje kusenzakala eSouth Africa. Kodwa lokho akwenziwa endele opposition ayizange kupromise futhi
umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 elonkosazana Kathy Webebe olandela ezombusazwe. Inhlanganiso eziqhatsha abasebenza kwezempilakahle eBrithani ababizwa ngokuthi ngama healthcare recruitment agencies zithi zikhathazekile kakhulu ngabadabuka eZimbabwe abakhulekayo bechiya imisebenzi abayilethelwa elizweni besiyacela ukuphephela. Kukanti ke bayabe belungiselwe amavisa lencwadi zokuzosebenza kwezempilakahle kuphela kwelibhilithane. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chizaspanda.
Inhlanganiso lezi ikakhulu ezabaqondisa abadabuka eZimbabwe zithi abanye ababaleka emsebenzini sebabiselwa ngenkani elizweni labo nguhulumende weBrithani ngoba sebesenza ongekho emthethweni. Omunye wala abakhokhela lamakampani ngumnumzana Holder Ncube ongumqondisi weLiz Care Alliance Agency.
Abantu laba bafika ngapha mabefika ngapha basuke bechiya imisebenzi le babuya bengela njongo yokusebenza, babuya bele njongo yokwenza imali kumbe injongo yokuthi bangene nje elizweni leli basuke babaleke. Ungasuke uyenze njalo, ama-companies thina siyafoswa ukuthi siripote kuhulumende ukuthi abantu laba bangaphi nokuthi abantu laba benzani. Uhulumende wase-UK seza kuvalela akudipote.
Umnumzana Johnson Ndlovu laye unekhampani yakhe ebisa abantu uzosebenza England.
Abantu bekhaya be disappointment because lapha sizama ukuthi ubuya ngenhliziyo yakho enhle uzosebenza usupporte abantu bangini, abantu bayabaleka. From my side mina ngithi we'll be looking at other nations. Angeke ngilethe umuntu ozabuya ezodestroya ikhampani. Ungatshelwa ngabantu labo ukuthi hambe kuleme as bayabisela.
Ngeviki ephelileyo izizalwane zeZimbabwe ezine ebezisebenza ukugcina abagugileyo eBristol zitshiye umsebenzi zingavalelisanga okwaze kwenza amapholisa angenela abagcine bebotshiwe babiselwa ekhaya eZimbabwe. Bebesebenzela unkosikazi Mary Watson.
When they were scheduled to work, some of them, they were busy eating, they were busy eating,
Abanye bathi bathola umsebenzi wokugcina abakhubazekileyo abagugileyo unzima kakhulu. Unkosazana Sindi Moyo ke sobiselwe ekhaya kulandela ukubalekela umsebenzi.
Mina msori ukuthi alethe abantu down abangivisa ngapha e-UK. Kwakunzima kakhulu ngoba impilo yenyama angizange ngenze i-care work. Ngayekela ukuya emsebenzini kugogo wayehlupha ngabaleka ngayo kukhazini wami e-Leeds from November last year. Then ngabanjwa ngo-January ngamapholisa bangidipota. Ngobulawayo kwamanje.
Unkosazana Nomathemba Nsingo wabiswa kweBrithani ngenye inkampani ngomnyaka ophelileyo usola abathiya umsebenzi.
Ngizwa ubuhlungu ngabantu abafuna ukusonisela thina abanye sabuya ngama-sponsorship fees. Why do they come in the first place? Savuma sisuke ekhaya ukuthi sizogcina abagulayo labalupheleyo. Manje why sisona sivaleka singavalelisanga? Mina sengijwayele ngiyabagcina ngiyabagezisa ogogo.
Uhulumende weBrithani wanika amakhampani aqhatha abezempilakahle imvumo yokubisa abantu bamanye amazwe ukuzosebenza ngoba sokulokusilela kwabasebenza kwezempilakahle kulandela ukuphuma kwalelo lizwe kumanyano we-European Union EU. Amakhampani la athi ngendlela abantu baseZimbabwe abafike babaleke bayecela ukuphephela kumbe baye kuzihlobo ezivele zihlala kuleli lizwe, uhulumende weBrithani uzagcina ivala lolu hlelo okuzenza ukuthi kubulale amakhampani abo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chizaspanda.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ehlukane izihlobo, wethu sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhlangothi olubona ngokubhalisa abantu ukuthola izithupha. Olufa Registrar General libika ngokusungula uhlelo lokuthathisa abantu izithupha kusukela kusasa mhlaka 1 Mabasa. unduna ngwenyama fuyane wasemato eMathebeleland South uvule okusemthethweni sakhiwo sedalela inkundla yesigaba sakhe emaphisa emaboleni izolo. Umongameli Vladimir Zelensky wele Ukraine usekhalaze njalo ukubana athole olunye usizo kwele Melika kumbi elokhe iqhubeka elizweni lakhe esithi ele Russia alihlehleli emuva njengokuthembisa kwayo. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo
siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.